Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tunosangana zvakare manero anhasi uri muswe shondo mbudzi 17 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weSADC uri kutarisa matambudziko akatarisana nedunhu reSADC wakatanga nezuro muHarare unoenderera mberi. Bazi redzidzo yepasi rinoti riri kufara kuti gore rino bvunzo adzina vakakwanisa kudziona dzisati dzanyorwa. Sangano runomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kune zvikoro zvakaparadzwa nemvura yaive nedutu matunhu ane chitsama emunyika. Mhemberero dziri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekubudirira kwechikwata chenyika chenhabvu cheWarriors kuenda kuAfghan kechitanhatu kubva muna 1980. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimbi chimbi weSADC wekuzeya matambudziko ari kuitika mudunhu iri wakatanga nezuro muHarare uri kuenderera mberi nyaya dziri kuzeyiwa dzichinzi dzinosanganisira kuratidzira kuri kuitika muMozambique uko kwaita mhirizhonga hondo iri muDRC pamwe nesarudzo dzakaitwa muBotswana nemuMauritius uye dziri kutarisirwa kuitwa muNamibia. Kuratidzira kuri kuitwa nevanopikisa muMozambique vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muswa 9 gumi guru kunonzi kuri kutyirwa kuti kunogona kukanganisa dunhu reSADC sezvo kuri kumbovharisa miganhu yenyika zviri kukonzera matambudziko munyaya dzezveupfumi munyika dzakasiyana-siyana. Sangano runorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti vanhu 30 vafa mumhirizhonga iyi kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vanhu vafa vanodarika zana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vari kutungamira musangano uyu sasachigaro veSADC. Zvichabuda mumusangano uyu zvinotarisirwa kuziviswa pauchapera nemusi wechitatu svondo rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Panyaya iyi yakanyanya kukura pamusangano uyu inova nyaya yegakava riri kuMozambique. Chandikanyanyotaura ndechekuti kuumbwa kwehurumende inenge ichibva kuvanhu sezvinotarisirwa panoitwa sarudzo chinhu chakakosha zvikuru nekuti zvinounza kutambirika kwehurumende iyoyo mukati menyika kuvanhu vezvemabhizimusi civil society uye kunyange kune vanopikisa vezvematongerwo enyika. Ende hurumende kana yatambirika mukati menyika nekunzewo inobva yatambirika, saka dzimwe nyika dzinobva dzaita kudyidzana nayo. Saka danho resarudzo rikasafambiswa zvakanaka uye pakaita gakava rikasatongwa zvakanaka, hurumende inobuda ipapo ihurumende inenge ine mutauro, haigoni kunyatsotonga zvakanaka, inenge isina yainonzi pachirungu legitimacy. Saka SADC inoda kuti ipagadzirise ipapo iite kuti inoratidza kuti inomira kudivi kwevanhu isingamire kudivi kwezvematongerwo enyika vainenge ichisarudza. Hondo yekuDRC tinoziva kuti hondo iri kukanganisa kugadzikana kwezvinhu munyika iyoyo. DRC inyika ine upfumi hwakawanda muzvicherwa, inyika yekuti izvinhu zvayo zvikafamba zvakanaka inofanira kunge iri nyika inotobatsirawo dzimwe nyika muSADC. Asi nokuda kwehondo iyoyi yato nemakore zvinhu muDRC hazvisi kunyatsovamba zvakanaka. Saka inotoda kutoti sadhiki imire igone kugadzirisa nyaya dziri kunetsa munhengo dzayo.
Pane vamwe vari kuti dunhu resadhiki ragara rakabatwa nemapato akarwira rusununguko, zvinoita kuti zvinge zvichinetsa kuti vemapato anopikisa vatambirike. Munoona here zviri zvinhu zvingatarisirwawo zvakare pamusangano uyu?
Hongu iroro idambudziko nekuda kwekuti tikatarisa kuti vari kutungamira sadhiki vakaumba hurumende munyika dzakasiyana siyana, tinoona kuti vemapato akarwira rusununguko vanenge vachiri nenhamba iri pamusoro kune avo vanonzi vari kubva kumapato anopikisa. Saka izvozvo zvinoita kuti nyaya dzikaunzwa, especially vemapato anopikisa vachigunun'una, pane kakugira vemapato akarwira rusununguko. Ende izvozvo zvinobva zvaita kuti zvinhu zvirambe zviri manyama amire nerongo.
Toti dambudziko iri ratadza kugadziriswa nekukasika pamusangano uyu. Zvii zvamungataura zvingatarisirwawo zvingakanganisa dunhu?
Zvinogona kukanganisa mafambiro emaelections ari kuuya uye nekusawirirana kunogona kuitika. Saka zvinoda kuti vatobata nyaya iyi zvakanaka, zvinoita kuti zvipe confidence kunyika dzese dziri mudunhu resadhiki.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi rinoti riri kufara kuti gore rino bvunzo dzakanyorwa pasina dambudziko rinombosanganikwa naro mamwe makore, rekuti vamwe vadzidzi vanozonyora vaona kare bvunzo idzi kana kuti leakages. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti izvi zvakakwanisa kuitwa kuburikidza nematanho akasimba akatorwa nehurumende ekuona kuti mapepa ebvunzo achengetedzwa kubva musi waadhindwa kusvika musi wapedza kunyorwa bvunzo. Bvunzo dzegrade 7 dzakatopera kunyorwa uye vadzidzi veform 4 neform 6 vari pakati pekunyorawo bvunzo dzavo. Ngatinzwei vandoro vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Bazi reprimary nesecondary education rinonzwa kufara chaizvo nekuti hatina kana umwe zvake candidate akakwanisa kuona bepa ranga risati ranyorwa kuti aite yatinoti pre-access, kuriona risati ranyogwa kana kuti hatinoti aya maleakages. Izvi zvinotifadza nekuti taadoo nemakore anoita matatu pasina kana nhoroondo yakadaro yatati tasangana nayo. Zvinoratidza kuti isu sebazi reprimary nesecondary education takagadzirisa pamwe chete nezimsec nyaya idzodzi dzemaleakages. Saka tichienda mberi tirikuona kunge iri richange risisiri dambudziko rekuti ringatishungurudza.
Kwoyo mazamanishoni acho muri kugutsikanawo here nemafambiro aari kuita vandoro?
Tiri kufara chaizvo nekuti mazamanishoni acho ari kuendera mberi zvakanaka, akutondopera vemafom 4 vaakutondopedza uye mafom 6 vaakudondopedza. Takatotarisira kuti pasi rate yedu yegore rino ichange yakakunda yemamwe makore ese kumashure uko, zvinoratidza kuti tiri kupa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Tiri kunzwawo kuti kune zvikoro zviri kukanganiswa nekunaya kuri kuita mvura pamwe chete nedutu zviri kuzoita kuti vana vange vachikanganisika mukuenda kunowana zvidzidzo zvavo. Zviri kukanganisawo zvakadii kunyorwa kwebvunzo uye zvii zvamuri kuitawo sebazi redzidzo padambudziko irori rekutorwa kwezvikoro nemhepo?
Zvikoro zviri kurakashwa nemhepo nekunaya. Hongu tiri kuzviziva takabatana nevedevolution Ministry of State and Devolution Affairs, isu sebazi reprimary and secondary education, Ministry of Local Government, tichibatsirana kuti tidzosere zvikoro izvi panzvimbo yazvanga zviri. Hatisati taita hedu dambudziko rekuti pane vakakonewa kunyora nekuti chikoro chine chisina pekunyorera. Saka tichiri kunzwa kufara chaizvo kuti zvinhu zvese zvichakaringana. Kana kuchizonzi kune vana vasina kunyora kana kuti vakakundikana, avo vagara vanenge vachizokwanisa kunyora kana gore rinouya muna June kana muna November.
Ava vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZI rinoti kune zvikoro zvine chitsama zvakaparadzwa nemvura iri kunaya munyika pane inonguva. Izvo sangano iri rinoti zvave kukanganisa kudzidza kwevana. ATUZI inoti matunhu ane zvikoro zvakanyanya kukanganiswa nemvura ine mhepo iyi ndeye Masvingo neMidlands. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutungamiri wesangano iri Vaobert Masaraure.
Pari zvino matunhu atatambira mashoko akanyanya aimatambudziko aya kuMasvingo nekuMidlands, asi nyika yese mvura iri kuita ichiwanda kudarika mwero zvayo. Zvikoro zvakanyanyoparadzwa zvakanyanya zvekutotadza kudzidzika pane zvatawana isu mutsvakurudzo dzataita. Tawana zvikoro zvazviri 56 zvazvinzi zvine infrastructure yanyanyoparara, asi zvikoro zvisiri kutokwanisa kudzidzwa nekuda kwenzira dzakawanda dzakonzereswa nekuwanda kwemvura nemhepo zvazvidarika 1200. Zvikoro izvi zvagara zvimwe zviri vulnerable, zvagara zviri zvine midhuri mishoma yekudzidzira, vana vachidzidzira panze kusina mabridge nezvimwe zvakadaro zvazvidarika 1200. Asi zvanyanyoparadzwa infrastructure zvakanyanya zvishomanini zvinongodarika 50.
Saka rubatsiro rupi rwamuri kutsvaga sesangano kuti munge muchibatsirawo kumutsiridza zvikoro izvi vana vaenderere mberi nekudzidza zvisina kukanganisika?
Tichange tichizivisa zvikoro zvakasiyana-siyana zvaparadzwa nenyaya yemvura yakawanda nemhepo iyi, tinokurudzira veruzhinji patinenge tapa zvikoro izvi tichange tichipa nenhamba dzevakuru vezvikoro ikoko vamungakwanise kubatana navo veruzhinji muchivapowo zvamuinazvo kubatsiridza kuti vana vakwanise kuenda kuzvikoro. Dzimweni dzenguva pachavakwa matende, dzimweni dzenguva pachada kuiswa mamakeshift school ekuti vana vadzidze. Tinenge tichichema neveruzhinji kuti vapindire. Saka tichati panguva iri kuteera tichapa zvikoro nenhamba dzevakuru vezvikoro izvi zvese zvakaafektwa zvingade rubatsirwo nokukurumira.
Zvamuri kuitawo sesangano reATUZI mukufambisawo nyaya dzechenjedzo kuvana vechikoro pamwe nevarayiridzi uyewo kana vagari vemunharaunda dzingadai dzichizosangana netsaona idzi?
Isu sevarayiridzi ticharamba tichienda mberi tichiti kana tikawana information topa vanhu chenjedzo munharaunda dzatiri kugara, tichapa chenjedzo yakawanda. Saka tinenge tichikumbira vanhu vanokwanisa kushandisa mishini vehurumende kutizivisa pachiri nenguva kuti ndedzipi nzvimbo dziri kutarisirwa kuti dzichawana mvura yakawanda zvakadarika mwero, dzichawana mhepo yakawanda kudarika mwero, tokurumidza kumhanyisa mashoko aya kuvana vozivisa vabereki. Dzimweni dzenguva tichimisa vana kuya kuzvikoro, asi kana kuri sefu vana vachiuya toenderera mberi vana vachidzidza vari sefu.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware ATUZI Vaobert Masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere VOA show na WhatsApp channel yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Makavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA show na modzvanya pakanzi follow. Apa hapadiwe link, asi kune vanoda havo kushandisa link, endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokuunzirai chirongwa ichi svondo rino ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevechidiki vanonzi Profesa Mapendere kana kuti DJ Prof vanoshanda nenhepfenyuro yeChange Radio vari muSouth Africa. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu DJ Prof.
Tinotenda makadi mukoma Jonga Kandemiri. Takatanga nepfenyuro yeChange Radio ndokwandiri kushanda ndiri ndichibatsira apo neapo. Tine zvirongwa zvakasiyana-siyana zvatinoita, asi inini ndinowanikwa ndiri muchirongwa chekuverenga nhau murimi rwechishona, zvakare ndichitepfenyura semushamarare pane dzimwe nguva. Ende kazhinji kacho tine chimwe chirongwa chatinoti news review pachirungu, kana kuti chatinopa nhau dzesvondo rose chatinoita musi wesvondo wega wega nenguva dza8 o'clock kana kuti nenguva dzesere dzemanheru paChange Radio. ndo zvandiri kuita mazuva ano ndiri kunoku kuSouth Africa.
Chii chakaita kuti munge muchitora danho irori rekutanga nepfenyuro yeChange Radio uye iri kutambirwawo zvakadi nekuva muri kutepfenyurira?
Mukoma Jonga, chakaita kuti titange nepfenyuro yeChange Radio, takachitanga chirongwa ichi mushure kwekunge tagara tikaongorora tikaona kuti nhau dzenyika yeZimbabwe dzakanyanya kurerekera divi rimwe chete, zvokutoti vanhu vari muZimbabwe chaimo kana kuti nevari kunze kwenyika havasi kukwanisa kuwana nhau dzakakwana, kunyanya-nyanya kana nhau dzacho dzichisanganisa uori hwehurumende yenyika yeZimbabwe kana kuti kumbunyikizwa kwevanhu venyika yeZimbabwe, hazviwanzo kubudiswa izvozvo munyika yeZimbabwe.
Zvamuri kuita zvinhu zvamakadzidza uchikoro here kana kuti makangozviitawo nekuve nechido?
Mukoma Jonga, Professor Mapendere is a social scientist by profession. Asi zvekutepfenyura handina kumbobvera ndazviendera pabhenji kunozvigarira pasi kuti ndiite zvechikoro. Asi ndakangoona kuti kana zvekutepfenyura zvekuti ndiudze vanhu chokwadi, regai ndingoshandisawo muromo uyoyo. Asi zvezvakare kusiri kungoshandisa muromo asi kushandisa zvakare nepfungwa kuti zvandiri kutaura izvi ndizvo here zviri kuitika kana kuti manyepo.
Vateereri vangada kuziva kuti iyo nepfenyuro iyi iri pasi pebato rezvematongerwo enyika here kana kuti munoita makazvimirira?
Nepfenyuro yedu hainei nezvematongerwo enyika, ndosaka muchiona kuti tinotepfenyurwa zuva nezuva zvisinei nekuti mamiriro enyika kana zvematongerwo enyika zvakaita sei. Hatina bato ratakarerekera, ndosaka ndambotaura paya kuti nhau dzemuZimbabwe tinotaura dzese. Kana kuzumba maramba pfungwe kuri kwezanu PF, kukangoitika chinhu chakaipa chinova chinokanganisa kana kuti chakanaka chinova chinoita kuti nyika ienderere mberi, tinongotaura nezvacho. Ndinofunga kuti vanhu vangada kuti nenyaya yekuti tiri kuti Change Radio. Change Radio izita ratakatobudawo naro kuti titaure kuti iradio inotaura zvine change mukati. Ende tinotaura zvinoitwa navamunangagwa, tinotaurawo zviri kuitwa navachamisa. Kana vamunangagwa vakaitawo zvakanaka, tinotaura zvakanaka zvavanenge vaita. Asi kana zvikange zvakaipawo, tinotaura zvakaipa. Vachamisa zvimwe chete izvo vakaita zvakadaro, kana bato ripi zvaro, even kana vawashmen vakaita zvavanenge vaita, tinongotaurawo zvavanenge vaita zvakanaka. Vakaitawo zvakaipa, tinongotaurawo zvakaipa.
Munoona remangwana renyu rakamira sei tichitarisa kuti masangano ari kuitawo zvenhau pamadande mutande wawanda? Munoona here Change Radio iri nepfenyuro icharamba yakamirawo semuzambangwena?
Baba Kandemiri, tinoona ramangwana redu rakajeka sezvamuri kungowa kuti mishini yachizvino zvino iri kuuya ikai ndo yatiri kunge tine vimbo nayo kuti seredio iri online zvichatibetsera zvakanyanya kuti vanhu vanenge vaakushandisawo mishini yechizvino zvino kuti vakwanise kutiteerera kana kutinzwa kana kutiona pamasaisai akasiyana siyana sezvo tekinoroji iri kuadvanza zvichienda kumberi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naProfesa Mapendere, vanozivikanwa neribasa rekuti DJ Prof muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum, muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chechitendero chesvondo rino kuno kuStudio 7. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi tiine rombo rakanaka zvakare, tine muapostora wedu Apostle Martin Matinenga vachitipa shoko ramwari nhasi. Apostle, tinokuchingamidzai pachirongwa, sanganai nevateereri. Makati gadzirira zvipi nhasi?
Ndinokukwazisai vateereri vedu veStudio 7. Ndinokukwazisai mukoma Zininga. Ndokutendai nekutipa chirongwa chatinosvika patinotenda Mwari uye tichigoverana shoko raMwari kuti tose tose tive nekunzwisisa uye nekugashira rudo rwatakaratidzwa naMwari kubudikidza nemuchinjikwa uye kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Tinoda kuvatenda Mwari nekuti rudo irworo chinhu chatinofanira kunzwisisa. Masvondo apfuura tangatichitaura nhau imwe chete iyoyo yerudo rwaMwari nekuti chinhu chekuti tinofanira kuchinzwisisa uye tinofanira kuchigashira. Zvimwe zvese zvinozova nechirevo kana kuri kuti tinenge tanzwisisa kuti zviro kwazvo kubudikidza naIshe Jesu Kristu Mwari vakada nyika nokudaro vakatipa Jesu Kristu kuti ani nani anenge atenda maari agozorega kuva anoparara. Saka tinoona kuti tine upenyu hwatakauya kuzopuwa, upenyu hunoraramwa nekusingaperi, upenyu hwakaiswa muna Ishe Jesu Kristu hunotaurwa kuna 1 John chapter 5 kubva pavhesi 11, 12, and 13. Inotaura yechiti uyo asina mwanakomana haana upenyu uhwu, asi uyo ana Ishe Jesu Kristu ane upenyu husingaperi. Saka tinoda kuti tinzwisise rudo irworwu rwepamuchinjikwa zvigotibatsira kuti kunyange mukutenda kwedu kana mukunamata Mwari tinovanamata muzvokwadi, nekuti Jesu ndivo vakaitwa nzira, upenyu ndivo vakaitwa zvokwadi. Pasina kutenda kubudikidza naIshe Jesu Kristu takarasika, tiri murima takabata tirira panhema. Jesu ndivo vakavadira mamba kuti kubudikidza navo tinodzoredzaniswa zvakare kuna Mwari tigova vana vaMwari vachararama pamwe chete navo nokusingaperi. Zviviri zvitatu zvandingataure panguva ino zvingadudzire rudo rwatakaratidzwa naMwari. Tokutanga tikatarisa kushoko ravo kuna 2 Corinthians chapter 5 verse 21, tinoona kuti ivo Jesu Kristu vakava chivi kuitira kuti isusu tigonzi takarurama mumaziso aMwari. Jesu vakapfeka kutadza kwedu kwose, kutadza kwenyika yose. Vakava chivi vari pamuchinjikwa. Chavakachema Mwari asuduruka kwavari avatarisa vari chivi vachiti Eloi Eloi lama sabatikani, nekuti Jesu vakanga vakapfeka kuipa kwepasi rose, asi isusu takapuwa chipo chekuti tinzi takarurama mumaziso aMwari nekuda kwezvakaitirwa zvatakaitirwa naIshe Jesu Kristu. Tinoona kuti Jesu vakaenda kugehena, vakaenda kuhell kuti iwe neni tigokwanisa kuenda kuheaven. Tinoona kuti iwo Jesu vakauya pano pasi kuti isu tigokwanisa kuenda kudenga. Zvizhinji zvatakachinjaniswa nakubudikidza naIshe Jesu Kristu zvinoratidza kuti zviro kwazvo Mwari vakatida uye Mwari vakada vanhu. Mwoyo yedu ngaizaruke panhau iyi tigokwanisa kuti tigashire nekutenda zvokwadi iri muna Mwari. Kunamata kwedu kugova kunamata kwekurevesa, kutenda kwedu kugova kutenda kwekurevesa. Nesuwo kana tozokwanisa kuratidza rudo kune mumwe nemumwe, tiri kuzviita tichibva pakunzwisisa kuti kunyange takanga tiri vatadzi, asi ivo Mwari vakatida vakatitenga neropa regwayana neropa remwanakomana wavo kuti tigowana upenyu husingaperi pamwe chete navo. Naizvozvo tinoti tinamati manherano tichitenda Mwari nekuda kwenyasha, nekuda kwerudo, nekuda kwetsitsi dzavo dzinoshamisa. Baba, muzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai manherano. Tinokutendai nekuti makavadira mamba, mukavachibayiro nekuda kwezvivi zvedu. Mukatitenga mukatipa upenyu husingaperi. Tinonamata kugoneswa kunzwisisa rudo urwu rwamakatiratidza kubudikidza nemuchinjikwa, rudo rwamakatiratidza kubudikidza norufu, rufu rwemutadzi kunyango makanga musingakodzeri, asi makanga makasvinurira meso edu pamunhu kuti munhu agowanawo upenyu husingaperi. Nekuti makatida nokutida kukuru, makatida nokutida kunoshamisa kwamakazviita chibayiro kuti tigowana kudzikinurwa kubva pakutadza kwedu. Tinotenda, zita renyu rikudzwe nekusingaperi. Amen.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Apostle Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries neshoko ravagovana nesu nhasi. Nemi vateereri, ndokutendai kunge mange muri pachirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. tinotenda Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mhemberero dziri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekunge chikwata chenyika chenhabvu cheWarriors chabudirira kuenda kumakwikwi eAfcon 2025 kanoveke chitanhatu kubva muna 1980 chichibudirira kuenda kumakundano makuru enhabvu yemuAfrica aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe National Soccer Team yakabudirira kuenda kumakwikwi ekupedzisira eAfcon 2025. Achaitirwa kuMorocco mushure mekuita mangange 1-1 nekenya mumutambo wakatambirwa kuPolokwane nechishanu. Makwikwi eAfcon 2025 ane zvikwata makumi maviri nezvina. Zimbabwe yave nemapoints mapfumbamwe, mapoints maviri pasi peCameroon iyo iri kuendawo kumafinari uku. Mutambi weMotherwell kuScotland Julius Maswanisi ndiye akanwisa chibodzwa chakaendesa chikwata chenyika ichi kuMorocco uku. Va Adoms Mukwasi avo vaitungamirira chikwata chevatsigiri venhabvu kumutambo uyu kuPolokwane vanoti vari kufara nenyika yese iri kufara. Aimbotambira Capes United uyezve akatora mukombe weleague muna 1996 George Mdiwa anoti maWarriors akafadza uye chishuwiro chavo ndechekuti Zimbabwe iiswe mugungano riri nani kumafinari kwaari kuenda uku.
Takukwalifaya kudaro timu yedu iri kutamba zvakanaka, iri kutamba zvakanaka kudaro. Tinovimba kuti kuAfcon ikoko tikaiswa mugrupu riri nanewo tinoenda mberi. Simonirangu hadirita mtuotika umasemi jemuja.
Aka, kaveke chitanhatu, maWarriors achibudirira kuenda kuAfcon, mushure mekuita izvekare muna 2004, 2006, 2017, 2019 na 2022. Asi, pese apa Zimbabwe, yaka kundikana kubudirira kushika munharaunda yechipiri kubva mumagungano. Murairidzi wezvemitambo Edmond Mutetwa anoti kuti Zimbabwe idarike payakagumira apa panoda gadziriro yakasimba nemitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvenyika dzine mazita munhabvu.
Takuda preparation yakasimba. Hapachada preparation yekuti tinotamba nematims ana Harare City nana Dynamos. Pakuda kuti vanonokemba kudzimwe nyika. Vanofanira kupinda kana mukembi kwatara kana 4 months. Uye haichada kuti vanotamba netimu dzakaita sana Mozambique. Pakuda matimu mahombe kuti vanoona sustainness yavo neweakness yavo. Saka preparation takutofanira kutotanga izvozvo.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanowedzerawo vachiti vari kudiwa kutsvagwa mari yemuhoro yevatambi vari kuMorocco kuitira kuti vatambe nemwoyo wese kwete zvekumbora mabasa sezvanga zvichiitika makore apfuura.
Kuda kudzi FIFA ikwanise kunyengetedza makambani kuti auyewo achibatsira bhora. Vakomana ava vanoda kuti pavanonotamba vave state yekuti pfungwa dzavo dzinei dzakagadzikana ende vachikwanisa kuita basa ravo vakasunungura.
Kekutanga, Zimbabwe ichange ine murairidzi wemhiri kwemakungwa Michael Nizwe kuGermany uyo ari kuenda nayo kumafinari eAfcon aya. Pese paienda Zimbabwe kumakundano aya yanga ichitungamirwa nevarairidzi vemuno Sunday Chidzambwa kaviri Charles Mflauri, Kalisto Pasua na Norman Mapeza. Iko zvino Zimbabwe yananga kuyaunde kuCameroon uko ine mutambo wegumisira weGroup J neCameroon uyo uriko nemusi wechipiri. Ikapedza neCameroon Zimbabwe inenge yotarisana nemitambo ye 2026 World Cup iyo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Rwanda, Nigeria neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera takaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Musangano weSadic uri kutarisa matambudziko akatarisana nedunhu reSadic wakatanga nezuro muHarare unoenderera mberi. Mhemberero dziri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekubudirira kwechikwata chenyika chenhabvu cheWarriors kuenda kuAfcon 2025 kanoweke chita natu kubamu na 1980 kuenda kumakwikwi epamusoro muAfrica aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So we see